tere muromo amai gani mazizo hangu waone namo inirambe niyerere ndashaya sano eris iwe zogorora kutama wango kunondi bungiza gatarina eris iwe zogorora kutama wango kunondi bungiza gatarina eris iwe zogorora. Zviganziso chano manyirepe kunegazo iti chokoreti kungegazi muwazeti kagugule pa internet izvi hazvidi secret akambota mbava market akaita mashiri piti kwagazo uyara yoti kanda tsimbo mbazigeti ayaho ndanga ndirere amai ndazunga ndamurota achitamba ndikavhunduka ndanga ndirere amai ndazunga Namuroda zitamba ndikavhunduka Andiyo ndiyazikanai Hey socha Amino vanongori dzatsamwa Hey warrior Moyo yavo ine zidanda Hey socha Aiwa kufara ndirodama Hey warrior Azikangoma ndiyo ndiyazikanai Hey socha Aiwa vati vadzamuzana Hey warrior Azikawa vadanisa hama Hey socha Aiwa wadi wazamuzana yo Hey warrior Azika wabadanisa hama Hey soldier
Munya Fiali
Pari norere kasuwa erisa Uchandi wananda kakumirira pamureza Chete sva eriza Ningakushaya ndoda